This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 Manera nasi uri musuwe svondo chikunguru 17 2016. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ni 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.viewishona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Vamwe vashandi vehurumende vonyunyuta zvikuru nedanho rehurumende rekusavazivisa nezvemazuva avo ekutambira mihoro yachikunguru. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti vanoshoropodza kunonoka kwehurumende kubatanidza bumbiro remitemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vari kunyunyuta zvikuru nedanho rehurumende rekusavazivisa nezvemazuva avo avachatambira mihoro yachikunguru. Mutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou vanoti vakakatya madzwa chishanu chapfuura apo zuva rakapera vasina kunzwa kubva kuhurumende iyo yakanga yavavimbisa kuti ichavapa mazuva emihoro yavo paipera svondo rapera. Hurumende inonzi yakakundikanawo kutambirisa mauto aya anositangira vamwe vashandi vehurumende vese kutambira. Ngatinzwei hurukuru yataita navaZhou pamusoro penyaya iyi.
Ndozvatinogara tichitaura kuti isu sevashandi vehurumende tinoda hurumende inomira pachokwadi. Kana tikange tataurana kuti musi weFriday muchazotizivisa mazuva anotambira varayiridzi navamwe vashandi vehurumende, tinotifunga kuti zviite izvozvo. Manje hurumende yedu nevamiriri vanouya kumanegotiation nemaworkers vanonyepa. Zvinenge zviri nani kuti vati hatizivi, pane kuti vanenge vachipromisa zvinhu zvinozongosvika tozongoona kuti mashangura pata. Hatidi kufambira dhongi rakafa.
Saka mune matanho hamuchatora here kana kuti muchamirira iro svondo ratavhura iri kuti muone kuti zvichabuda sei?
Tikasvika musi womuvhuro tisina kuwana mhinduro yatinenge tawana, tinongoendawo kumamembers edu toti mashoko aya atatakakuudzai anenge asiri yechokwadi, chitiudzai zvokuita. Asi tinongoyambira hurumende zvekare kuti isu tinongofunga kuti varayiridzi zvikuru namamwe masihuzenzi vangotambira mari dzaJulai muna Julai. Julai yakapera, mari yaJulai isina kuuya, tinongoita zvatakaita kuti musi waHanogasi tenge tichienda kuindustrial action.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakawafira Zhou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatendai biti vanoti vari kushoropodza mabatiro ari kuitwa nyaya dzebumbiro remitemo nehurumende pamwe nedare reparamende. Izvo zvinotevera kwavanoti kudhonzwa kwemakumbo negurukota rezvemitemo pakubatanidzwa kwemitemo iri mubumbiro rakare neidzva sezviri mubumbiro idzva. Ngatinzwei hurukuro yataita navabiti.
Ndiri kurwadziwa nekushurungudzwa kuri kuita Pastor Ivan Mawarire. Ndiri kurwadziwa nekusungwa kuri kuitwa vana vakaita sana Linda Masarira nana Promisi Mukwananzi, nekuti bumbiro remitemo redu rinotaura kuti munhu wese ane kodzero yekuratidzira nekupa petition. Handina pandakambonzwa Pastor Ivan vachiti tuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo. So kudzvinyirira vanhu, zvimutemo zvavari kusenzesa izvizvi ndo zvimutemo zvaitongerwa makomrades munguva yehondo vana Morton Malianga nevamwe munguva yehondo. But ndiri kufarawo nekuti vanhu vajamuka, vanhu vachada, vanhu vazhinji havana kuenda kumabasa musi wa 6 July. So I want to say kumazimbabweans kuti ngatirambei takashinga tisingabwaire kusvika tasvika kuNew Zimbabwe kune change, kune mabasa, kune zvinhu mumastoro zvinotengeka, kune dzimba dzakanaka, kwete kuti 36 years after independence vanhu vachiri kushaya mabasa, vanhu vane nhamo yakazara iri muZimbabwe yatinongoona.
Ko nyaya yekuti hurumende pamwe nematare eparamende vari kunonokawo kugadzirisa mitemo inoitawo kuti vana veZimbabwe vanga vachisununguka yatingati harmonization, munoti ionazvo?
ZANU-PF haina kumboita interest neconstitution, yakatongomanikizwa, so haisi interested neconstitution. Hakuna mitemo yati harmonizedwa chekutanga. Chechipiri, kune zvinhu zvakakosha zviri mubumbiro remutemo iri zvasati zvaona. Ndoda kukupai zvishomanene zvacho. Chinonyanyondirwadza ini inyaya yedevolution iri muchapter 14 yebumbiro remutemo. Vanhu vemuZimbabwe vakatoda devolution. Kunofanira kuita maprovincial councillors, kunofanira kuita maelected provincial governors or premier. ZANU yanga isingati devolution, rangozvisiya izvozvo zvakandodaro. Kunezve zvakare chimwe chibhodhi chaifanira kuti chinge chavepo. Bhodhi iri ndere National Peace and Reconciliation Commission. ZANU was not interested in each body. Imi ndiroziva zvemari zveupfumi pasection 258-259. Kunofanira kunge kune mutemo unotongera government kuti haifani kungokwereta kwereta. Inofanira kupiwa threshold neparliament. But vana chinamasa vada kukwereta mari dzinopfuura billion kuna African Import Export Bank, chimutemo ichocho hachiko. Kune musection 210 mutemo unofanira kuti upaswe nehurumende wekuti izvo paive nebhodhi orodare rinoongorora udzvanyiriri hwemacio or mapurisa inonzi complaints bhodhi, nekuti havasi interested nechibhodhi ichi hakunaba. Mukatarisazve kuland pachapter 16 kunofanira kunge kuine bhodhi inonzi land commission ichazoita maaudit ekuona kuti nhapwa dzine mafarm akawanda ndedzanani, havasi kuda chimutemo ichi. So in short, zvandirikuedza kutaura ndezvekuti ZANU-PF iri kuuraya constitution yedu nedisuse.
Saka zvii zvamuri kuita kuti mitemo iyoyi ibatanidzwe?
You know, mukoma, paifana kuti pange paine maNGO anopusha nyaya iyi. And it's regrettable kuti bato ratakafomera National Constitutional Assembly, ratakafomera nyaya dzeconstitution harisiko kwaane political party. It's regrettable kuti NGO yatakafoma iyoyo, the civic movement yatakafoma hakusina. Saka paitoda another NGO inoita basa rekurwisa nyaya dzebumbiro remutemo iyi. Then number two, maparlamentarians pachezvavo vanofanira kupushawo kuti paitwe harmonization iyoyi. It's regrettable kuti parliament yakazara ZANU-PF, so hapana kupusha kubumbiro kwazviri kuita. Chechitatu, Minister of Justice ndiye anofanira kunge achipusha nyaya yeharmonization because constitution iri pasi paMinister of Justice. But sezvamunozivawo Minister of Justice atinayewo ari concerned nezvimwewo zvokuda kuti atonge nyika, kwete zvokuti aite basa rake. So tabva tangoshaya ipapo.
Avanga vari mutungamiri wePDP vatendai biti vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu uko anotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Promise Mukwananzi, vanova mutauriri wesangano revechidiki rinozikanwa nekuti Tajamuka. Tinokutambira nemufaro pano paStudio 7, mukoma Promise.
Notenda.
Mukoma Promise, ngatitange nekuti chii chaizvo chinonzi Tajamuka?
Tajamuka iboka revanhu vemuZimbabwe nezvine zvematongero enyika rinozvimirira roga, richironga vanhu kuti varatidzire kusafara kwavo nezviri kuitika munyika murunyararo uye zviri pamutemo, zvinotsikirwa zvikuru nebumbiro remutemo wedu wenyika yeZimbabwe. Saka ndo handingati muchidimbu joe inozita jamuka yoyo.
Asika tirikunzwa kubva kumamwe makurukota ehurumende achiti vanhu vakaita sevari mutajamuka umu vari kushandiswa nehurumende dzekunze vachitauraiwo kuti America neFrance zviri kufamba sei chokwadi here ichi?
Dzinenhema ende dzine enhema dzinosvodesa nechikonzero chekuti munhu anotaura izvozvo anenge achifunga kuti vanhu veZimbabwe havana pfungwa, havazive zvavanoda munyika mavo, vanomirira kuti vaudzwe nemumwe munhu kubva kunze. Iyeye munhu ari kutaura izvozvo ndiye munhu asina kana remekedzo nevanhu veZimbabwe. Vana veZimbabwe vanoziva Zimbabwe yava vanoda, havatotsvaki umwe munhu kana kutsvaka rubetsero kune umwe munhu. Zvese zviri kuitwa nemacitizens eZimbabwe akazvimirira achizviitira, nyange mapolitical parties akatombomirai zviitwe nemacitizens enyika.
Zvii chaizvo zvichemo zvenyu?
Zvichemo zvedu zvakati wandei. Chekutanga ndechekuti isisu mukuru wenyika ngaambosvudurukwa, papinde vamwe vanozobetsera kuti nyika idzokere pamutemo waangagara uri. Vanhu vaitewo vakwanise kusarudza maleaders avanoda vachishandisa mutemo wesarudzo wakajeka, uri pachena, wekuti anenge akundawo hapaiti kwikidzano dzekuti aiwa akunda nekubirira kana nekutyora mitemo. Uye tiri kuda isisu kuti nyaya yekuti mapurisa anofamba achikonzeresa mhirizhonga achirova vanhu inofanira kupera. Maroad blocks akawanda munyika asina kana tsarukano ngaambomiswa, vanhu vafambewo zvakanaka murunyararo nezvimwe zvichemo zvakadaro zvinosanganisira izvozvo.
Asika vamwe vari kuti vamugabe vakangoerekana vabva panogona kuita zhowezhowe zvakare.
Zhowezhowei hapana zhowezhowe inoita, panotoita zvinhu, panotoita mufambira mberi ndava nyika inenge yakukwanisa kuti igadziriswe idzokere kumutemo zvinhu zvifambe zvakanaka.
Saka kuri kuti vasiya nhasi ndiani anenge vamunenge muchida kuti anga achitora masimba? Zvinenge zvichifamba sei nyika kuti ifambire mberi?
Izvo zvinenge zvava kumacitizens. Zvinhu zvatiri kutaura zviri kutaugwa neni kana ndine umwe munhu. Tajamuka inongova platform iri kushandiswa nemacitizens kutaura zvavari kuda. Kana mukuru uyo atingaasuduruka, ivo vanhu pachezvavo vanoziva kuti nyika yavo inofanira kuenda mberi sei. Mutungamiriri wavanoda neutungamiriri wavanenge vachida hunenge huchibuda takatarisana nemamiriro anenge akaita zvinguva iyoyo.
Tichitarisa iwo masangano ese aripo aya, vana Tajamuka, vana hashtag this flag, vana Occupy Africa Unity Square, muri kunyatsoshanda mese zvakanaka here?
Zvakanakisa. Mukanzwa munhu anichitaura kuti this flag kana kuti Tajamuka zviri kunyatsofambidzana zvakanaka, aiwa anenge achireva nhema. Maboka iwawo ari kufambidzana zvakanaka. Saka tiri kushanda zvakanaka tose chose nana Occupy Africa, tanga tiri tese paAfrica Unity Square. Zvese zvavanenge vachiita tinenge tiri pamwe chete.
Tochitarisawo nyaya yekuti imi makamboendeswa mutirongo, zvanga zvichifamba sei? Zvii zvamakaonawo?
Kujeri takaenda zvei, ndo zvinoitika kana muchitaura chokwadi munombopota muchiendeswa kujeri. Takaenda asi hapana zvizhinji zvakasandura, zvakatotisimbidza ndava isisu zvatiri kutaura tioda kuti zvinge zvichigadziriswa. Zvekuenda kujeri ndezvimwewo izvo, ndobatambudzwa munosangana nawo kana makamira pachokwadi. Asi chinangwa chedu chakakosha ndechekuti vanhu vafokase pakutigadzirisa matambudziko atakatarisana nawo.
Ko, imo mujeri macho makamira sei? Mune chikafu here? Vanhu vari kugarawo sei?
Mujeri hamuna kumira zvakanaka mukoma. Vanhu vanenge vachidya zvingwa zvinenge zvakatsikwa nemagadhi jere murori vachishungurudzika imomo nezvakasiyana-siyana zvinoitika imomo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vamukwananzi nekupinda muchirongwa chedu. Avo vanga vari mutauriri wesangano reTajamuka mukoma Promise Mukwananzi vachitaura muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa, semazuva ose tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako. Munhau dzemitambo, mukuru wechikwata cheZimbabwe chiri kugadzirira kuenda kumakwikwi eRio 2016 Olympics kuBrazil, vaTitus Zomuya, vanoti vari kufadzwa nekuti hapana mutambi atada kubuda muchikwata ichi achitya chirwere cheZika virus, icho chinonzi chakabata dzimwe nzvimbo kuBrazil. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Takangonzwa nezvechirwere cheZika ichi, chinove chirwere chakanga chamboita kuti vanhu vakawanda vave nepfungwa dzekuti pamwe maolympics angashandurwe kwaachaitirwa kana kuti dzimwe nguva achakwanisa kuti asebedze kuenda mberi nokuti changa chiri chirwere changa chambounza kuti vanhu vange vane shushikana yakawanda.
Muri kubata sei dambudziko iro reZika virus kune vatambi venyu vari kubva kuZimbabwe?
Isusu seZimbabwe Olympic Committee takabva tamhanya mhanya chaizvo kuti tikwanise nekukasika kuisa chiremba akamirira timu yese yeZimbabwe, uyo anonge achikwanisa kunge achitipa nzero pane zvinhu zvinoenderana nechirwere ichi. Takaisa Dr. Austin Jeans, anove munhu anozivikanwa chaizvo sachiremba muno muZimbabwe, uyezve takashata nebazi reMinister of Health and Child Care, roebazi rezveutano nekukura kwevana muno muZimbabwe, uyezve tinogara tiri vanhu vanopuwa information neWorld Health Organization nemamiriro akaita chirwere ichi pasi pose, uyezve iko kuRio kwatiri kuenda kuBrazil. Zvataiita masvondo apfuura yese nekati mwedzi apfuura yese ndezvekuti Dr. Austin Jeans, anove chiremba vedu wetimu yedu, aipa information kumanagement yemaassociations edu ese kuti information iyeyo igokwanisa kuenda kumaathletes.
Vataita zvomuya veZimbabwe Olympics Committee vari parunhare muHarare naMaflas Muhlanganya uye weStudio 7. Iye zvino tokupai kambo tushiri kubva kuna Toki Vibes. Kambo tushiri kubva kuna Toki Vibes tava tasvika kumagume echirongwa chedu. Sezvirongwa yedu yapera rikaitimbotarisa musoro nhau zvakare. Vamwe vashandi vehurumende vanotsutsumwa zvikuru nedanho rehurumende rekusavazivisa nezvemazuva avo ekutambira mihoro yachikunguru. Mutungamiri webato rinopikisa rePDP Vatendai Biti vanoti vanoshoropodza kunonoka kwehurumende kubatanidza bumbiro remitemo. Avashika kumagumo kwechirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Marvelous Muhlanganya uye achikupa inhau murimi rwechirungu.